Icho kwadi kune mudzimai akashaya pagame redu remusefand. Pane gate number 4 ndo yakaita stampede. Ndo pakatisiriwa akashaya ipapo.
Saka nyaya ichiri kuongororwa nemapurisa here, zviri kufamba sei?
I think akazotakurwa achienda kumochari. Nhasi tanga tiri izvozvi kutaura kwatiri tani maybe some 5 minutes away pane funeral yacho. Ndaendawo kunobata maoko ikoko. Saka zvimwe zvese zvakapera zvekuti burial iri kuitwa mangwani.
Tombotarisa hedu nyaya yemutambo weZimbabwe uyu kunyange hazvo tiri pakuchema kudaro. Sezifa makatambirawo sei kubudirira kwakaita vakomana kuenda kumakwikwi eAfcon kuEgypt?
I think takafara zvisingaiti. Nekuda kwekuti mutambo uyu vanhu vakawanda vari mumastructures yedu vakashanda nesimba kuti mutambo uyu utambwe. Vachishandira vakatarisira kuti vanhu vaizohwina kuende kunhingi kuAfcon. Saka kuhwina kwatikazoita kwanga yanga iri nyaya yekuti vanhu vakashanda nesimba. Saka kwanga kwakungoisa in icing on the cake. Inyange tairongo zvataironga but support ndo yanga yaitaida zvikuru pamusuo wegame. Tinotenda nokuuya kwavakaita vachisapota maorias. Kutisapota kwavanoita toda kuvapa, we want to assure them kuti support yavo will be put to good use. Ndavarambe vachiuya tichisapota vachisapota maorias edu zvichaita kuti tisvike kure nebhora redu.
Takaonawo asi pachimboita matambudziko ekuti vakomana vapinde munhandare yeNational Sports Stadium kugadziriro yemutambo uyu. Mune ramangwana chii chingaitwe kuti zvisazodzokororwa?
Izvozvo zvakagadzirika. Panga kwakaita hapuka hikapu kakaitika but zvinhu zvakagadziririka. Tichatarisira kuti zvinoitika futi.